IMF inoti izvi zvinotevera gora kanaka gore rino kuvandudzwa kwemabasa emhando dzemoto pamwe nemabasa ekuvaka. Mumashoko ayo, mushure memisangano yakaitwa nechikwata cheIMF chaitungamirwa navadanish wegura negurukota rinoona nezvemari vamutuli ncuve, gavhuna webhanga guru munyika Dr John Mangudya, vakuru vakuru vehurumende nevemakambani akazvimirira. IMF inoti kunyange hazvo upfumi hwezimbabwe hwakadzikira muna 2019 na2020 nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira nzara, cycloni dai necovid-19, gore rino upfumi uhwu huchakura. Asi IMF inoti izvi zvichaenderana nekuti denda recovid-19 richapararira sei munyika nekutiwo nyaya dzekubaya vanhu nhomba dzichabatwa sei. Inotiwo pane zvirongwa zvekusimbaradza upfumi zvinofanira kutevedzwa, zvakaita sekubhadhara zvikwereti, kuderedza urombo pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. IMF inoti nyaya yekudzikamisa mari yemuno nekuisimbaradza pachishandiswa zvirongwa zvakaita seforeign currency auction system zvinhu zvakanaka chose uye zvinokurudzirwa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eIMF pamafambiro eupfumi hweZimbabwe. Vatiwo chokwadi kuti COVID-19 inogona kuvhiringa upfumi.
So far tatitete hurumende yakaunza some kind of restrictions. Tiri kutarisira kuti hatipinde muthird wave sedzimwe nyika, vana South Africa vato muthird wave. Saka izvozvo zvakasaitika, economy ichafamba zvakanaka gore rino.
Vati pachine matambudziko akawanda sezvo veruzhinji vari kutambura zvakanyanya pamwe nekusamira zvakanaka kwenyaya dzeutano. Vatiwo makambani ehurumende pamwe nezvikwereti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti upfumi ufambe zvakanaka.
Saka tine machallenge akawanda atinofanira kugadzirisa nyaya dzemainstitutions edu. Mareforms anofanira kunge achiitwa kumaparastatals. Zvese izvozvo nyaya external debt yedu yakachakurisa. Zvese zvine zvinofanira kunge zvichigadzirwa izvozvo kuti ikonomi yedu iwandudzike in a more sustainable manner. Saka hongu tiri kufara kuti gore rino zvinhu zviri nane pane zvazvanga zviri gore rapera.
Svondo rapfuura, World Bank yakaburitsawo gwaro pamusoro peZimbabwe ichiti upfumi hwayo huchakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana nekuda kwegoo rakanaka, asi ikati denda recovid-19 rinogona kuvhiringidza upfumi uhwu. Hurumende inotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nemaonero ehurumende, IMF neWorld Bank vachiti denda recovid-19 ravhiringa upfumi pamwe nekuunza kutambura kuruzhinji munyika.
Tikutotarira kuti iite nominal growth kubvira pagore rapfuura nepatiri kuzvinoi nenyaya yemaeffects ecovid. Nokuti covid yaredusa demand and covid iri kurestricta mainvestments ari kubva kunze. Saka where is the growth going to come from? Saka pane dambudziko remafigures esari kupostwa iwayo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye inotarisira kutambira nhomba dzinodarika mazana mashanu ezviuru kubva kuChina mwedzi uno. Pane vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere vakabatwa necovid-19 nezuro, uye pane vanhu vatatu vakafa nedenda iri nezuro wekare. Kusvika nezuro pane vanhu zviuru makumi mana nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu 40,556 vainge vabatwa necovid-19 uye vafa kusvika nezuro vave chiuru nemazana matanhatu nemakumi mana 1,640. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 697,399 vange vabayiwa nhomba yekutanga, uye zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nevana 423,474 vange vabayiwa nhomba yepiri yecovid-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.